mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kabvumbi 13 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumwe murume wekuruwa padyo neHarare anoti iye nemudzimai nevana vake vari kunzwa zviri nani pari zvino mushure mokubatwa nekurapiwa chirwere checoronavirus. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dzinotya kuti mamwe mabhizimisi muZimbabwe achatadza kuvhurwa zvekare mushure mokurwisana necoronavirus. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mugari wekuruwa pedyo neHarare vasol nyakudya avo vakabatwa nechirwere checoronavirus apo vakabva kuDubai vanoti vari kunzwa zviri nani pari zvino pamwe nemudzimai wavo nevana vavo vaviri vakabva vabatwavo nechirwere ichi. Vanyakudya vanoti vari kubatsirwa navana chiremba avo vanouya kumba kwavo zuva rega rega. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Ndoda kutenda His Excellency our President vamunangagwa nehurumende yese wakandibatsira chaizvo pavakanzwa nyaya iyi kuti ndozvaitika kumurii. Wakamira neni chaizvo that giving me all the support yandiri kuda. Even my doctors, ndinotenda zve ma doctors ese achitungamirirwa na Dr. Jones wesito Farare wakandibatsira chaizvo. They come kumba wachizotona kuti tiri kunzwa sei, kana paine any medication yetu iri kuda tovaudza votigira, kana paine zviri pane pari kudzimba watinovaudza wouya. Ma doctors they are coming every day. Saka ndinotenda through the Ministry of Health nekuti rubatsiro rwarutipa zvekuti we are recovering very well. Tinotenda Mwari naizvozvo.
Mungatsananguravo here hukama hwenyu nevanhu vose ava vakabatwa vaine chirwere checoronavirus?
Wekutanga ndavadzimai vangu nefirst born yangu ine 24 years nesecond born ine 21 years ndo vari kurwara.
Ko, kana muchirapwa muri kumba zvinenge zvichifamba sei? Vana chiremba vanenge vachiuya here kana kuti vanenge vachitaura nemi nepavhidhiyo, pangava paSkype kana kuti panhare mbozha?
Madoctors anouya pamba because isusu were locked in. Hatisotenderwa kubuda payadhi pedu nekuda kwekuti hatisofanira kutapudzira chirwere ichi kune vamwe. Saka tiri pamba pedu. Saka vanouya, madoctors anouya every morning vachicheka nhasi kuti tiri sei. Havambofoni, vanongouya every day vachicheka kwatiri kuti vaona kuti pane urwara here, pane any medication erudiwa here, vachititarisa.
Asi mungaziva kuti makabata chirwere ichi sei chaizvo here? Munombofamba here muchienda kunze kwenyika uko?
Inini ndino basa rangu ngere ndinotengesa macomputers nemafoni. Saka ndino maorder kuDubai. Saka ndanangoenda as usual kuno order. But unfortunately ndakangonoita handizivi kuti ndakasanga ndakaita munyama papi kuti mumashops here mandinotengera kana kuti ndakachibatira mundege here handizivi, kana kuti mumarestaurant here pakudya handizivi. Asi ndadzoka after 3 days ndipo ndakatanga kunzwa pahuro nekupera simba nemusoro waitema chaizvo. The following day ndaenda kunzwa kupera simba nemusana wakubata. Saka ihosha inova paralyzer mabody parts akati wandei at the same time.
Mumwe mugari wekuruwa pedyo neHarare vasonya kudya avo vanoti vave kunzwa zviri nani mushure mokurwara necoronavirus vange vari parunhare kuruwa naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, muZimbabwe vanhu vabatwa nechirwere ichi vave gumi nevana uye vatatu vakatoshaya. uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavirus pasi rose huri kuramba huchikwirawo. Mumashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention rinoti vanhu vafane chirwere ichi muAfrica vave kudarika zviuru zvinomwe nemakumi manomwe. Johns Hopkins University yomuAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzezvechirwere checoronavirus pasi rose inoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi pasi rose hwadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere. Vanhu vafa vadarika churu nezana pasi rose. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose ichiteverwa neItaly neSpain. Nyanzvi mune zveupfumi hwenyika dzinoti mabhizimisi achada rubatsiro rwakawanda paachavhurwa mushure mokurwisana nechirwere checovid-19. Sezviri kuitwa munyika zhinji, hurumende yakavhara zvinhu zvizhinji munyika pamwe chete nekuudza vanhu kuti vagare mudzimba dzavo kwemasvondo matatu. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yePersicon Global Fund Managers muHarare vaPersistence Gwanyanya vaudza Studio 7 kuti vanotyira kuti mamwe makambani achatadza kuvhura zvekare zvigokonzera kurasikirwa nemabasa kwevanhu.
Handioni tichibuda takanaka sezviri kungoitawo zviri kutyirwa pasi rese kuti pachazopera urongwa hwekumbogara kudzimba chirwisana nechirwere checovid-19. Pasi rese rati makambani ngaambovharwa. Asi avharwa kudaro, makambani mazhinji kana kuti avhu sasanyanya kushanda mashandiro aanga achiita kumashure kuya. Asi pano kutyira kwakanyanya makanzwa nyika yekuAmerica vaDonald Trump vachichema-chemawo kuti yedu nyika ikaramba yakavhara kudai tino remangwana redu rinozomira sei. Zvimwe chete izvo nenyika yedu yemuno muZimbabwe takanga takasarira kumashure tika mabhizinisi iwawo angandosvika pakugomberwa. Nyange hurumende yedu ine ruzivo rwokuti tikaita masvondo matatu kana akadaro atinenge takagara kudzimba tisingaende kumabasa, panozonopera masvondo iwawo atinenge tasarira kumashure ende makambani achida kuti abatsiridzwe. Ndosaka paamutsinzwa hurumende yakati tinoda kuparura urongwa hwemari hwekubatsira makambani iwawo, asi munoziva zvekuti mari iyoyo haimbosiya yakakwanirana nezvinoda kuitwa pamakambani iwawo, kunyanyanyanya edu agara akasarira kumashure, kunyanyanyanya edu agara achitotatarika achiremererwa. Saka tinotarisira kuti pasagona kuva nekugombera kwemakambani.
Tichitarisa zvamataura izvi, iripo imwe nzira here ingashandiswa yokubatsira vemabhizimisi kana chirwere checovid-19 ichi chapfuura?
Nzira chaiyo yakanyanya kutapamhamha ndopasina, nekuti chirwere ichi chaidenda rabata pasi rese. Nehurumende yedu inosanganawo nedenda iroro, nekuti panguva ino zvese zvakavharo. Saka vekumabhizimisi kazhinji kazhinji vanotarisira pahurumende. Hongu hurumende inogona kuti yodhinda mari yobatsira sezvinoita dzimwe nyika dziya. Makaona zvakaitika pakaita denda reupfumi rwepasi rese reglobal financial crisis, nyika dzekuchamhembe dzikatanga kudhinda mari, nyika dzekuwa naAmerica nenyika dzeikoko dzikatanga kudhinda mari kuti vasumukire paupfumi hwavo vabatsire vezvemabhizimisi. Saka izvozvo ndinotarisira kutiwo ndozvingangeitwa nenyika yedu yeZimbabwe. Asizve tatine dambudziko rekuti matambudziko atinawo ese eupfumi hwenyika ane chokuita nekudhindwa kukanga kuchiitwa mari nehurumende zvisina mwero, zvisina nduramo. Saka ipapo tinogarazve takarirovedzera tichiti sekurovedzera kwatinoita hurumende haigoni kuti itange kumhanya nemushini wokutinda mari zvakanyanyisisa zvisina nduramo zvisina chipimo zvisina chikero saka ipapo tinenge takaisa ziso redu asi zveidambudziko rapinda mumba saka zvinoda kuitwa zvakapaka pane kudzikama ende pane zviga zvawowo zvakowo kudhindwa kwemari uku saka tinofanira kuteera miko nemirawo yekudhindwa kwemari mushure mekunge chirwere denda iri razochinopera pasi rese nyika dzedu taakudzokera taakuona kuti todzifambisa sei sezvichaitwa nedzimwe nyika dzese dziri pasi ndonzira chete yandinoona ichange ichishandiswa nenyika dzakawanda yedu yezimbabwe hapana chichairambidza kuti idaro asi ine zvakawanda zvainotarisa kuti painenge yakudhinda mari iya kuti ibude mumatambudziko inofanira kudhinda yakanangana zvakanyanya chaizvo chaizvo nemabasa ezvigadzirwa nemabasa emaoko mabasa anosumudzira nyika izvi kuda zvingatiita kuti tichibudawo matambudziko atinawo senyika asi kudhinda kwacho kunofanira kunge kuri kudhinda kune chikero kune mwero sekutaura kwandaita
nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yepersicon global fund managers muharare vapersistence gwanyanya vari parunare kuharare nestudio 7 zvizvarwa zvezimbabwe zviri kusouth africa zvinoti zviri kunetseka zvakanyanya nekuda kwekunzi zvakanzi zvigare mumba nekuti hazvina zvekudya izvi zvinotevera kuridziro yemutungamiri wenyika vasiro ramaposa yekuti vanhu vagare mudzimba kudzivirira chirwere checoronavhairus icho chabata vanhu vakawandisa munyika iyi kudarika dzimwe nyika dzose dzemuafrica mutori wedu wenhau Moreblessing Munjoma anotipa nyaya iyi
south africa yakazivisa kekutanga kuti munhu ainge abatwa nechirwere ichi musi wa5 kurume mumwe muzvina bhizinisi ane kambani inoita zvekuvaka ichipawo zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe mabasa vabrighton songore vanoti pari zvino vave kutotadza kana kubhadhara vashandi vavo muhoro wekuti vararame
kwanisa kuti ichibhadhara vashandi varikuya kumabasa nekuti havasi kuenda kumabasa vanhu vakutokuvara futi nenzara saka izvezvi mabasa amira kunyange nevarungu varungu havachatomboda kuti utovhenda padhuze navo nekuda kwecoronavhairus is the sound here in zimbabwe brimaton construction iri muno tine matenda ati mabasa atirikufa kuti tiite tirikutadza kutoaita tatongovharirwa mukati medzimba and nemari dzedu dzatinge takachaja nedhora redu hazvichabatsira pose pamwe paichazopera pamwe dhora redu rinenge radonha
kunoku nevanhu vari kushanda muno remember vanhu vakabva kuzimbabwe vachiuya kuzoshanda musouth africa vazhinji havana mapermanent job vamwe vacho havana kana kunyange nemapemiti vanoita basa rekuzvishandira remaworlding rogadzira magedhi vari kunze kwegedhi vamwe vachitengesa mamops zvakachivararamisa but majine dambudziko raako iri hapana chekuti vachawana chekudya
vasongore avo vanovawo mufundisi musvondo yemethodist church vanoti vave kutadzawo kana kunamata pamwe nevamwe semazuva ose
takuvara nenyaya yecoronavhairus ndoda kudzokera mukati memachechi chaimo chaimo indopinda methodist church in zimbabwe in south africa again ndomatiri vanhu iye zvino takutopinda chechi pamafacebook pamawhatsapp apa mari yedhata hatina kuti tipinde pafacebook tipinde pawhatsapp zvinotochiita sei korona yatikuvadza
chimwewo chizvarwa chezimbabwe charamba kudomwa nezita chinoti kunyange hazvo kugara mudzimba kwambova pamukana wekuti vagare nemurume wavo zvave kutokonzerawo mvongomuboboto mumba mavo
coronavhairus yauraya zvinhu baba vari kugara pamba havasi kuenda kubasa izvesuwo chikafu chechu chechu chatakatenga nemari yatakapedzisira kuwana chiri kupera magetsi ari kupera anoda kutengwa hapana mari havasina kana mabasa nokuti vanoshandira havashandire kambani tinovapa mari saka ichi chirwere ichi chatikanganisira zvisingaiti coronavhairus yauraya zvinhu zvakawandisa advantageo ndeyekungoti tingogara tichitese pambo futi tinongotiwo close but sometimes zviri kutotinetsa futi kwasi togara tichinetsana pambo pacho
asi vamavelas mashaya mombe vanoti kunyange hazvo mutemo uyu wakavaomera vari kukwanisa kuwana nguva yekuve nemhuri yavo.
Ine madisadvantage mahombe chaizvo ende uye ine maadvantageswo ainawoyo ekuti it also brings the best out of the men kana muri pamba. Iyo yanetsa coronavirus talokerwa pamba madisadvantage hatisi kukwanisa kufamba, mashopu akavharwa, hatiri kunzi garai mumba ende vari kuitira utano hwedu kuti chisarambe chichispreada chirwere ichochi. Saka tiri kungogara kuti tirimo mudzimba imomo mumabasa hatisi kuenda, ende kune vamwe vanozvishandira mabasa emaoko havasi kukwanisa kuti vachiwana cheuviri vari mudzimba dzavo, vasiri kukwanisa kuenda kunotsvagira mhuri dzavo, ende vanenge vane mabills avanenge vachida kuteerera nekuchengeta vana nekuriritira mhuri. Saka eshe ndo pane big disadvantage, but chikuru ndechekuti zvedu tiri vapenyu uye government iri kuwedza painogona kurwisa chirwere chatidai kutinetsa. But tinosiyira kuna Musiki tichiti aiwa zvichaita, Mwari ariko, Mwari mupenyu, zvine chinangwa.
Vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chekudya. Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe vapisi Maridzo vanoti kugara mudzimba uku kwave kuvaomerawo zvikuru nekuda kwekuti vanhu vakawanda havachauyi kuzotenga zvekudya muhotera yavanoshanda iyo iri kutengesa zvekudya muchivande.
Tiri kuzvinzisa zvakataurwa naPresident weSouth Africa, asi nyaya yekuti mabasa vanhu havachakwanisi kuuya kuzotengawo mabasa nekuti hatina kana makastoma ari kupinda vachitenga, saka basa riri kuita kuti bhizinesi ridzikire lo.
Vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti havo mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chouviri. MuSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru, asi mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti havasati vanzwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvafa here necoronavirus kana kuti kusungwa munguva iyi iri kunzi vanhu vagare mudzimba. Hurumende yeSouth Africa inoti iri kutarisirawo kuti uwandu hwevanhu vachaonekwa vaine chirwere ichi huchawedzera zvikuru, sezvo pave nevanhu zviuru gumi vari kushanda kuona kuti vanhu vavhenekwa utachiwana uhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Sa zviri mumapepa nau anasi. Mudende news mune nyaya yekutevedzeri womutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vanoti Zimbabwe haina kugadzirira zvakakwana kurwisana nechirwere cheCOVID-19. VaMohadi vati havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu, vachiti hurumende inofanirwa kuita zvakawanda kurwisana nechirwere ichi. MuHerald Mekare, Media Institute of Southern Africa yaenda kumatare edzimhosva ichipomera mapurisa mhosva yokushungurudza vatori venhau. MuChronicle mune nyaya inoti mapurisa muBulawayo neZuro vakasunga mufundisi nevatendi vekereke yeRevival of Jesus Miracles Ministries mumusha unogara veruzhinji weInketa, vachivapomera mhosva yekuungana izvo zvakarambidzwa nehurumende mukurwisana nechirwere checoronavirus. MuChronicle mekare gurukota rinoona nezvevasori kana kuti State Security vaOwen Ncube vayambira nhengo dzeparamende nemakanzura kuti vasape vanhu matsamba ekubvumidza kufamba-famba panguva ino yokurwisana nechirwere checoronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamuka seko pa Studio 7. Ini ndiritwa zvangu lesimati njanje ndiri kuno kuSouth Africa muKrugersdorp. Ha, vamonzo ravandeshamisa havana side yavo. Ha, kuita kwa zveshuwa ndiye mutengesi muhombe havana side, kudai vatomhanya kudhara vatovako kuna kupi uko. Ha, izvi zvinoda kuzama kuda kuitwa apa, ndiko kunonzi kuda kuzama kukupa nyanza. Haukupiki nyanza. Hapana chinombochinja kuna vachamisa, nekuti vachamisa vadiwa nemunhu wese muZimbabwe, munhu wese kusanganisa naye vofudwa munangago vachivava vakada zvakanzi kuvhotapo vari kundovhotera vachamisa kuda kutaura chokwadi. Saka izvi zvinofarira vamonzora izvi hazvina kana nebasa rese, izvi hazvimbotorina kana nebasa. iwo mataracho wawatoziva mhosva hairovi kusvika yatongwa but iye vaifanira vangoiona vega kuti ano iye haichashandi nyaya kuti vakupe vakapinda musarudzo vane bato ravo vega vakazvimirira kudai kuri kuti pawakabviswako kudai vasina kumbogara vaita bato ravo vasina kumbogara vapinda musarudzo vakangogara chete vagarira mataro kuti achatongwa kuti kudii zvanga zviri nani nesu tazvinzwisana no imunhu ari sirias nokuti nyaya itongwe saka ivo vanga vati vaneravo bato vakatopinda musarudzo saka iyi nyaya iyi vachiri kuiteverera kuti idii yapera kudhara iyi nyaya iyi kana zvakadaro oke nyaya mhosva hairo kusvika kusvikira yatongwa ndi ngakumuke neiya yekubirira kwesarudzo iyaya ngachitanga futi kutongwa futi haina kupera kaiya zvauzva zvongovharavhara zvongova mavhilevheni zvauzve nhema nyaya haina kupera vakazoona vega kuti zveshoka vachamisa vakahwira saka ngaitange futi kutongwa futi nyaya iyoyo handi vamutsidza futi yakakupei neiyi futi yekubirira kwesarudzo iyi ngaitange futi iyeyi
mazira seiko vana mukoma jonga pandikandimire nevese vari pastudio 7 panapa vanotaura nhau dzinofadza zvitendero zvangu dhenisini asi ndaanichida kuti mwari vatibatsire panyaya yekoronavhairasi ticharamba chitaura namwari kusvika mwari vatsamwa kuti vanhu havanyanya kundinetsa marigandivape zvavanoda because kana tikanyarira mwari vanofunga kuti zvinhu zvose zvakanaka nyange nekorona yacho vanofarira vanhu vacho hapana munhu anodo kufa muzimbabwe nyange mapurezidendi anotorwa kuti paite nhangirikire ipapo paita kurapika kwakanaka because izvo zvakukona nyanga murapwa achida nyange mapurezidendi acho haakwanisi kuenda kunze ndorapirwa ikoko that means if it means death then we die together us and our presidents so taitokumbira kuti nyasha dzamwari dzivepo nokuti kana tikazofirwa nevanhu vatinoda zvehazvifufadzi but most importantly dai kuri kuti tinopona tese yeah, that's the most important thing that we can talk about now asi manji kuti tipone tese dokunamata mwari saka vanhu vamwe havadi zvokunamata mwari vanokekeleza vanongofunga kuti mwari vachatenda zvese zvese asi pane nguva vanoti mwari vatsamwa vachandoita zvinonga zvitora munhu asi tinoti ngatiite munamato vanhu vezimbabwe vose tipone muchirwere ichi ndiwo our last hope is god thank you bye
isona zimbabwe tiri kusouth africa tiri kuchema kunoko chikumbiro ichi kuna vamunangagwa kuti dei zvaibvira zviya vaitawo kuti vatitakure vaunzwe mumabhazi tiendeswe kudzimba kwedu tiri kuno kusouth africa coronavhairasi yachiri kuramba ichingowedzerwa mazuva apa mudzimba dzatinogara tinoroja mari yechikafu chai hapana kumusha vanenge vakatarisira kuno kuti uchawana mari yekuti uzovatumira apa iwewe wacho hausi kutombonai chikafu vaizvi vakaoma ne zvaita purezidendi vakamiramira netwamai Bridget toka Pretoria
vashamarari vestudio 7 mukomatanonoka wande nerimwe timu rese ndokumbirawo mukomatanonoka wande musatyorawo kodzero dzedu isu semadzimai munofanirwa kutiwo mukatorawo rume 3 motorawo kadzi 3 tesewo tikwanisewo kutaura pfungwa dzedu pano pastudio 7 nokuti ndopatinotokwanisawo kuti titaure pfungwa dzedu ndoda kutanga kuti mimi nese vashamarari vestudio 7 muchengetwe nashe kubva kuchirwere checoronavhairas kwamuriko kukuamerica chisakubataiwo munzvengeswe nashe ndoda kutaurawo mafungiro angu ndiri kufunga kuti kuvatungamiriri vedu vemunyika medu nevachada kuzoita vatungamiri vachada kuzotitungamirira ndinongoti ngatidzidzei kuti tisangoda kugutsa matumbu yedu chete kana kungofunga nezvedu chete panguva yekuti zvinhu zvinenge zvakanaka munyika like izvozvi zvinao deta takagadzira zvipatara zvedu kare takagadzira zvipatara zvedu kare tine zvipatara zvedu ike zvino taidai takungotsvakawo zvimwe zvinhuwo zvishoma pane kuti here tingatanga kundovaka nemidhuri saka handimunoona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvatotiomira saka ngatifungei neramangwana redu nerevazukuru vedu kutaura chokwadi kuvakuru vedu vakuru vedu nokuti ndimi munoondonga zvinhu munofunga zvematumbu enyu chete musingafungi kuti remangwana richazovei revana richazovei hakuna anoziva kuti ramangwana redu rinenge riri chiise ngeizvozvi zvikorona mauyira yaita hapana aiziva kuti korona ichauya asi sidei takagadzira tagadzira nyika yedu zvakanaka tisingangofungi zvematumbu edu tisingangofungi zvokuda kungokwira ndege tisingangofungi zvokungomora mari taidai takagadzira nyika yedu nyika yedu ine zvipatara ine mabasa vanhu vasina kana kumbobuda kunyika dzimwe vachienda kune dzimwe nyika ike zvizvi ruzhinji rwakutambura vari kune dzimwe nyika nenyaya yecoronavhairasi ndoyekuti yakutoti mai vatsva dumbu baba vatsva musana hapana kwokuchemera kuti uinde kuzimbabwe kwacho zvinhu zvakatopuresa urugare futi musouth africa macho kana kuti kupi kubotswana kwacho kwauri ikoko hauna zvechokudya saka ndopaunongoona kuti vakuru vedu, kana korona iyi yazopera ndinokumbirawo kuti mutiitirewo mushe, mumbofunga kuti vazukuru venyu gadziriraiwo future inotevera, generation inotevera, muvagadzirirewo kuti vazowanawo zvokuti vatewo munyika medu. Takaitirwa izvi naprezident Nhingi, takaitirwa izvi naminista Nhingi, takaitirwa izvi naNhingi naNhingi, kwete zvokungoti mufunge imi pachenyu zvokudya pachenyu, maita basa vanhu vestudio sefu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanoona nezveutano pamwe chete nemamwe magavhuna ematunhu muAmerica vari kuyambira kuti zvirongwa nemitemo yakadzikwa mukurwisana nechirwere checoronavirus isabviswa pari zvino. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakange vakatarisira kuti imwe mitemo ichabviswa kuti vanhu vakwanise kuenda kuminamato yeEaster, vanhu vazhinji vakaramba vari mudzimba dzavo pazororo reEaster. Musvondo rakaona vanhu vafa necoronavirus muAmerica vachipfuura makumi maviri ezviuru, panoratidza sekuti vanhu vari kupinda muzvipatara nechirwere ichi vave kudzikira zvishomanana. Nyanzvi yezveutano uye vari mukuru webazi rehurumende rinoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa, Dr. Anton Fauci, vanoti ino ndiyo nguva yokusimbisa mitemo yekurwisana nechirwere ichi, vachiti vanotarisira kuti pamwe mukupera kwemwedzi uri kuuya zvinhu zvinenge zvave nani kuti imwe mitemo ingabviswa.
Moyo wangu noreketa, unoda kukupepeta, love yako inofefeta, saka ndoda kukuchengeta, every day unonisekesa, sura rangu unojekesa, nyangwe zvikanivengesa, ndiwe wachanonipengesa. What's the ndomba sane, mina nawe kumele sandane. Run to, they be just testing you one two, but you ever go fag up on two, you make me feel like King John too, but I'll be your moon and your sun too, the one I give all of my heart to, a doctor or maybe a son too, yeah, what's that don't pass on, eh, me no love with me, let's stand on, eh. Moyo wangu noreketa, unoda kukupepeta, love yako inofefeta, saka ndoda kukuchengeta, every day unonisekesa, sura rangu unojekesa, nyangwe zvikanivengesa, ndiwe wachanonipengesa. What's the ndomba sane, mina nawe kumele sandane.
Vanobva kuna Titan kanonzi Penge Penge. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Mumwe murume wekuruwa padyo neHarare anoti iye nemudzimai nevana vake vari kunzwa zviri nani pari zvino mushure mokubatwa nekurapiwa chirwere checoronavirus. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dzinotyira kuti mamwe mabhizimisi muzimbabwe achatadza kuvhurwa zvekare mushure mokurwisana necoronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.
Soko isikati senda ba ku VOA.